Amafume vauza Studio 7 kuti basa rari kufamba mukanzuru yeHarare zvichitevera kupinda kwemakanzuru makomiti akaita serinoona nezvebudget, mvura, kuburiswa kwemashoko, kutakurwa kwemarara nezvimwe.
Saka tine tarisiro yekuti zvatavaisa mumakomiti tava nemakansela akakwana vaakutikwanisa kuchisevenza kuti vachigadzira kugara kwakanaka kwemaresidhenti.
Patavabvunza kuti zvavaita zvichatambirwa nehurumende here, vamafume avo vange vari kupota vachimbomiswa basa negurugota rezvimatunhu vaJulai Moyo vati vakakunda nyaya yavo kumatare uye vari kuenderera mberi kuita basa ravakasarudzirwa nevagari vemuHarare. VaDanford ngadzivore vekuward 16 avo vapinda mukomiti inoona nezvevashandi pamwe nevanotengesa mumigwagwa vaudza Studio 7 kuti komiti yavo ichaita zvisungo zvekuti kanzuru isiyane nekurwisana nevanotengesa mumigwagwa.
Tochiti hombe harizo kurwisana zvenda uri kuvarwisa uri kuvapanyira. Pandiri kunotizvo toita sei tiformalize vanhu vari mumatredi kutotiri zvese vanotengesa oro vanoita zvavanogadzira zvivezo zvakasiyana siyana havakwanise kubhadhara something kusito vharari. Pavanobhadhara something zvoreva kuti zvisito vharari yakuwana warevenyu zvakare ivo wanawo. But izvizvita hazvitiki vanhu ivo vatina kuvagadzirira. Saa tinokuti icho neevery area inge ine nzvimbo yatinogadzira panotengesera vanhu vachiita zvinhu zvavo zviri pamutemo.
Kanzura weward 14 amai kudzaika dzombe avo vave nhengo yemakomiti anoona nezvekuburiswa kwemashoko nekomiti inoona nezvevashandi vati chinangwa chavo kugadzirisa zvichemo zvevashandi vekanzuru kuti vashandi vakafara.
Chandingavimbisa vagari ndechekuti tinonzwa vagari vachitaura nguva nenguva kuti mashandiro anenge achiita vashandi vekanzuru anenge asingavafadze. Ukataurawo nevashandi vachona vekanzuro vanenge vachitaura kuti vanenge vasina zviwanikiswawo zvinokwanisa kuita kuti vaite basa ravo nemazvo. So ndirimo mukomiti imomo ndinenge ndichida kuti ndiedze kuona kuti zvese zvinyunyuto zviri kubva kuvagari nevashandi vekanzuro zvese zvinogadziriswa kuti guta redu riende mberi, vashandi vachifara, vagari vedu vachifara, basa richiitwa nemazvo.
Vativo vachaita kuti zvirongwa zvese zvekanzuru zvishambadzwe kuti vagari vese muguta vazive zvirongwa zvekanzuru yavo. Mutungamiri werimwe remasangano anomira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vaudza Studio 7 kuti zvinofadza kana makanzura ave kushanda pamwe chete vachiti izvi ndizvo zvinotarisirwa nevagari vese. Vati kurwisana kwemakanzura nekuti uyo anobva kubato ripi hazvina zvazvinobatsira guta.
Chatiri kuda kuona chikuru ndechekuti iwo washandure kushanda kwekanzuro muviri wese kubva kune washandi vakuru kusvikira pane vari pasi pasi vachitarira maripoti evagari nekufambisa basa rekanzuru. Zvimwe zvese izvo ngezvekutsvagirana kungotatsurana zvisina maturo.
Hatina kukwanisa kutaura nevaivo vakafanira kubata chigaro chameya weHarare vaStuart Mutizwa kuti tinzwe kuti vanotsigira here chirongwa chevamafume sezvo vange vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Hatinawo kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rematunhu vaJulai Moyo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Kwemwedzi yakati kuti pange paine makakatanwa pakati pavamutizwa nevamafume sezvo vamafume vaigara vachimiswa basa asi vachirwisa nekukunda nyaya dzavo kumatare edzimhosva. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwebasa musangano recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vati makakatanwa ari muHarare anokonzerwa nekuti mutemo wezvimatunhu nemadhorobha unopa simba rakawandisa kugurukota rezvimatunhu uye vati simba iri rinofanira kupiwa vagari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.